This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 4, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Vakuru vekambani yeTelecel International vopinda munyika mangwana kuzotaurirana nehurumende zvichitevera kukanzurwa kwerezinesi rekambani iyi munyika.
Muri yekwadzamara yoshishikana zvikuru nemashoko ari kuburitswa padande mutande pamusoro pavaitaidzamara avasiri kuzivikanwa kwavari.
Ini ndini Dr. Parenyatwa, Minister weHealth and Child Care muno muZimbabwe. Kuti manesi ari kurangwa basa usiku pamahospitari matatu anoti Harare Hospital, Chitungwiza Hospital nechinoi. Tikuvakumbirisa kuti vadzokere kubasa. Kuti vanhu vedu varege kuramba vachisafa musiku.
Nhasi tine hurukuro na Dr. Parenyatwa pamusoro pavanamukoti vari kurangwa mabasa.
Dynamos yoona nyenyedzi masikati machena zvichitevera kukundwa kwayakaitwa neChicken Inn neZuro.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runona nezveunyanzvi mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti vakuru vekambani yeTelecel International iyo ine zvikamu 56 kubva muzana mukambani yeTelecel Zimbabwe vari kupinda munyika mangwana kuzoita musangano nehurumende zvichitevera kukanzurwa kwerezinesi rekambani iyi munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukomiti yeparamende inoona nezvemakambani embozhanhare pamwe nekufambiswa kwematsamba maererano nezviri kuitika mukambani embozhanhare yeTelecel Zimbabwe, vamandi wanzira vati Telecel ine mukana wekudzorerwa rezinesi rayo kana ichinge yatevedza mutemo wenyika ino. Vazivisa kuti vachaita musangano nevakuru vakuru vekambani yeTelecel International mangwana pamusoro penyaya iyi.
Ini ndakafonegwa nevakuru vekambani kubva kuAmsterdam. Vachiti vatsutsumwa zvikuru nenyaya yerezinesi rao rabvarurwa nePortras. Vanokumbirawo kuti kunyanya zvazvo vasiri kufara vauye vataure neni kuti pamwe tingagadzirisana here panyaya iyoyi, tione kuti mabasa angachengetedzwa here, mari ingaramba ichipinda muhurumende here, uye kuti vanotaura vachishandisa mbozhanhare idzodzi dzeTelecel vanogona kuramba vachitaura vasingakanganiswa.
Vati rezinesi reTelecel rakatorwa nePost and Telecommunications Regulatory Authority kana kuti Portras svondo rapfuura mushure mokunge kambani iyi yatadza kutevedza mutemo wePost and Telecommunications Act uyo unosungira kuti zvizvarwa zvemuno zvive nezvikamu 51 kubva muzana mumakambani anoita zvembozhanhare. Pari zvino kambani yeTelecel International ine zvikamu 56 kubva muzana mukambani yeTelecel Zimbabwe. Uye vamandi wanzira vati kwemakore 15 apfuura kambani iyi yatadza kutevedza mutemo zvisinei neyambiro dzakawanda dzayaipiwa nePortras. Vanoti zviri pachena kuti kambani iyi iri kuzvidza mitemo yenyika ino.
Asi chakakosha ndechekuti vakatyora mutemo wenyika, vakapiwa makore 15 okugadzirisa vakatadza, vapiwa zvemakore kubva pa15 iyaya, vakapiwawo zvemakore matatu kuti gadzirisai nyaya iyi, vachingonzi gadzirisai nyaya iyi vachingoramba. Zvino zvako kuita kunge munoshora nyika. Saka ichitanga kuti aiwa mutemo wedu mutemo, ngatigadzirisei zvinodikanwa nemutemo.
Vati mutemo wakatevedzwa pakutora residence yeTelecel, asi sachigaro vekomiti vaNelson Chamisa vaudza vamandu wanzira kuti danho rakatorwa nehurumende harifadzi veruzhinji, sezvo zvichireva kuti vashandi vanodarika churu vacharasikirwa nemabasa uye hurumende icharasikirwa nemari yemitero. Vatiwo danho iri rinoita kuti vekunze vasada kuzotanga mabhizimisi munyika. Telecel Zimbabwe inoti yakabhadhara zana remamiriyoni emadhora semari yemitero kubva muna 2009 kusvika pari zvino. Vanhu vanoshandisa mbozhanhare dzeTelecel vakapiwa mazuva makumi matatu kuti vatore mari dzavo dziri muTelecash pamwe nekuenda kune mamwe makambani embozhanhare, sezvo Telecel ichamira kushanda panopera mazuva makumi matatu. Zvichakadai, vashandi veTelecel vanoti vanoshushikana zvikuru nedanho rekuvhara Telecel. Mumashoko avaburisa nhasi, vashandi ava vati varwadziwa chose kuti Potras yakaramba kutambira urongwa hwayo hwekutenga zvikamu gumi nechimwe zvekambani iyi kuti kambani isvike pazvikamu zvinodiwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nhasi rashora danho ratorwa negurukota redzidzo Lazarus Dokora rekubhadharisa vanotengesera zvikoro zvinhu zvekushandisa mitero, richiti izvi zvinokonzera kuti mitengo yemabhuku nezvimwe zvinoshandiswa nevadzidzi zvikwire. Vachitaura nepanhau reHerald, vaDokora vati akandike kutanga kuti vatore danho iri nechinangwa chekutsvaga mari yekusimudzira zvikoro izvo zviri kuvhurwa mangwana. Asi munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti zvaitwa nehurumende hazvina nematuro ose.
Zvinodzoka zvokanganisa zvikoro izvo zviya zvinova ndizvo zvichabhadhara mari. Iri pamusana pokuti masupplier anongokwidza mari yezvinhu zvaanosupplier, kana kuti vanongotanga kunyepa kuti zvinhu takazvitenga kunze kwenyika, saka muno hazviwaniki. Zvinova zvinhu zvinozokanganisira kuti vanhu maconsumers vanova ndo vabereki nevana kuti mari ichakwira zvokwidza education. Nepamusana pokuti iteisidavira kuti kana ichitaura nyaya yacho inozi basic education, kuti inofanira kuita kodzero nemwana wega wega. Ndezvekuti vanhu vari kusupplya vagara vari kutotsotsa kare. Zvino vakatanga kuita mutemo iwoyo kuti nhapabhadharwe malevhi, haa, kana kutoro kwacho ndoona kuti inoita kunodzidza, nekuti zvichakonzera kuti maschool fees, malevhi nemamwe mafaitaji anenge achingobhadharwa vabereki akwire.
Ndezvipi zvichemo zvamuinazvo sevarairidzi tichitarisa kuti zvikoro zviri kuvhurwa mangwana?
Mari yatinotambira ishoma. Hongu tinozvinzwisisa kuti ikonomi hairi kukosora, asi hatinganzwisisize kana hurumende ichiramba ichidya mari zvatinoona. Iye zvino tinonzwa kuti madiamond 25% world yese ari muno muZimbabwe, saka madiamond acho ari kuenda kuti? Chechipiri ndechekuti varairidzi vari kumunzvimbo dzekumaruwa vatinoti vaticha zvaruma rural areas havasi kukosheswa nehurumende kuti kuvakwe zvikoro, kuve nezvipatara, migwagwa inoenda ikoko iite kuti vashande basa vasingafundi hama vana nemadzimai wavanenge vasiya kuguta.
VaRaymond Majongwe ndivo munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, vanga vachitaura vari paRunare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muri yemurwiri wekodzero dzevanhu uyo akatsakatika mwedzi miviri yadarika vaitaidzamara inoti kunyange iri kushushikana nemashoko ari kuburitswa zvikuru pamadande mutande pamusoro pekutsakatika kwavo haisi kuzokanganiswa mutarisiro yayo yekuti vachadzoka kumba nerimwe zuva. Munin'ina wavaDzamara, Dr. Patterson Dzamara, vanoti mamwe mashoko ari kuburitswa nevanhu anorwadza kumhuri yavo uye vanofunga kuti ari kuburitswa nevane chekuita nekupambwa kwemukoma wavo. Dr. Dzamara vanotiwo hapana zvitsva zvati zvavepo kubva pamagwaro. Pagwaro rekupedzisira rakasvitswa nemapurisa kudare repamusoro rekuti mapurisa haasati ave neruzivo nekuna Itai. Vaitai Dzamara vakapambwa nevarume vasingaziikanwe asi veruzhinji vanofungidzira kuti vasori vehurumende. Izvi zvakaitika musi wa9 kurume gore rino vari mumusha weGlenview. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya iyi.
Pano takatitanzwa panyaya yemukomana zvinongonzwawo maruma pano nepavhu kuti hapana sati tabuda. Tinotoona kuti mamwacho anenge ari manyere. Tinobatika sati tabuda, kana emukombano hapana sati tabuda.
Tinonzwa iwo maruma amuri kutaura achingobuda nepakasiyana siyana. Muri kuatambirawo sei semhuri uye ari kukukanganisaiwo zvakadii?
Zvinhu zvinokanganisa kuti isu tikuramba tavabatiri vatatari nenzvimbo yekuti tasanganisa zvekare nemumwe wedu. Vari kuita zvavanoita kana kuti vanoda kuti vatikanganise tinovatendera kuti vadaro, asi isusu zvakadai zvatiiti zvitiitisatiba tatari chimwe yedu kunge tichiona mumwe wedu.
Mapurisa akapihwa nedare repamusoro mutongo wekuti anga achizivisa pavanenge vasvika nekutsvaga kwavari kuita mukoma Itai. Pane zvavari kukupaiwo here semhuri, pane zvavari kuwana?
Vanopa maripoti kuti maripoti avakapa ese sofa malawyers vedu vari kuti ivo haasi kuabvuta, haasi kubvutikana nebasa riita nemapurisa. Vari kungotiwo vari kuratidzira kuti pane pada zvaanoziva kana zvaada kuwanda pakuitata kwaari kuita nendaa yekuti even pakushambadzira hachisinyatsokushambadzirwaba sekuwirirana kana sekutaurirwa kwavakaita nedare.
Imiwo pane zvamuri kuitawo here semhuri?
Ehe, semhuriwo tinoitawo zvatinokwanisa kusanganisira even kunabata.
Avanga vari munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patson Dzamara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Vatori venhau munyika vanoti kunyange hazvo bumbiro remitemo richivapa kodzero dzekushanda vakasununguka, pachine mitemo yakawanda inovambunyikidza mukuita basa ravo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzange dzakarongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Gweta zvakare vari nhengo yeZimbabwe Media Commission, vaChris Mike vati pachine mitemo yakawanda inokonzera kushungurudzwa kwevatapi venhau.
Tiri kuona panguva ino kuti mitemo yakati wandei, yakaita sana IPA, yakaita sana POSA, yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act, haisi kuenderana nezvinotaurwa nebumbiro remitemo. Izvi zvinoita kuti dzimwe nguva vatapi venhau vanoshungurudzwa mukushanda kwavanenge vachiita basa ravo.
Vatiwo kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti nepfenyuro pamwe nemapepanhau zvikuru sehurumende anofanira kushanda akazvimiririra, hurumende pamwe nezvematongerwo enyika vari kupindira mumashandiro emakambani aya. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi vati zvinosuwisa kuti mapepanhau nemakambani enhau akawanda ari kuvhara nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika.
Hakuzi kungorasikirwa nemabasa, asi vamwe varitochema varitozvamba vachiti kunyange zvavo vachishanda mari dzacho dzokutambira kao dzokuhora hadzisi kuuya. Saka zvinhu zviri kurwadza vatori venhau zvikurusisa izvozvo.
Pane mapepanhau akati kuti anosanganisira The Mail, Southern Eye pamwe neGemazo akavhara mukati memwedzi mishomanana yapfuura, uye asara acho ari kuderedza uwandu hwevashandi pamwe nekuderedza mioro yavo. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rese musi wa3 Chivabvu senzira yekukurudzira kuti vatori venhau vashande vasingambunyikidzwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7, munokwanisa kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yemuSomalia inoti masangano enhau anofanirwa kumisa kudaidza chikwata cheAl-Shabaab nezita iri. Mukuru wevasori muSomalia vaAbdurahman Tariare vati hurumende iri kuda kuti chikwata ichi chidaidzwe nezita rekuti Yogas, zvinoreva kuti izvo mashoko emuSomalia, the group that massacres the Somali people, kana kuti chikwata chinoponda vanhu vakawandisa vemuSomalia.
Mauto emuNigeria abvisa mutapwa vanhukadzi nevana vadiki vangauri maoko echikwata cheBoko Haram. bazi renational emergency management agency rinoti chikwata chevanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevashanu vakabviswa munhapwa svondo rapera uye chikwata ichi chinonzi chasvika pakamba inochengetedzwa vapoteri apo vanhu vangava pambwa ava vachange vachipiwa mishonga nezvimwe madzimai akawanda anoti vamwe vavo vaive vakawanda muuswa vakatsikwa nemotokari dzemasoja sezvo vainge vasingazive kuti paive nevanhu vainge vakawanda zvitevera kurwisana kwakaitwa pakati pemauto eNigeria nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram.
Gwaro remamiriro ezvinhu munyika panyaya dzechikafu reCrop Assessment Report rinoratidza kuti nyika inofanira kutenga chibage chinosvika zviuru mazana manomwe zvematani gore rino kuti vanhu vasaziya nenzara. Gwaro iri rinoratidza kuti goho rakadzikira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nemafashamu akambobatawo mamwe matunhu emunyika. Gwaro iri rinoti masvingo ndiro dunhu rine nzara yakanyanya asi zvinhu zviri nani zvikuru kumashanaland west nemashanaland central.
Vachiparura gwaro iri muHarare nhasi, gurugota rezvekurima vajoseph made vati varimi vemapurazi makuru kana kuti A2 vakarima chibage chinosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi maviri kubva muzana gore rapera. Varimi veminda midiki kana kuti A1 ndivo havo vane goho rakakurisa rinosvika zvikamu makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana. Asi kwekuwana chibage kuchagona kunetsa nekuti South Africa inoti inogona kusatengesa chibage nekuti naiyowo haina goho rakakwana mwaka uno. Zimbabwe ichange ichikwikwidza nawo kutsvaga chibage nenyika dzakaita seMozambique neMalawi. Zimbabwe inogona hayo kuwana chibage kubva kuZambia ndokunge yawana mari yacho yekutenga. Gurukota rezvekurima muZambia vaGiven Lubimba vanoti Zambia yakashura mare mwaka uno pakurima chibage uye inokwanisa kutengesa miriyoni imwe chete yematani echibage. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vanzi nedare remakurukota vavisa chigaro wekomiti inoona nezvechikafu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano rinobatsira nechikafu reChristian Care Reverend Stanlas Chatikobo kuti tinzwewo maonero avo nemamiriro akaita zvino munyaya dzechikafu.
Gore rino nyika iri munzara zvikuru kunyika kwatanga tichigara tichibatsira nechikafu. Vanhu vane nzara, havana kukwanisa kukohwa mukati megore rino wemwaka wapfuura.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kushandirawo imi sesangano?
Isu tagara tichibata munyika yese asi tanga tichinyaya kubatsira vanhu vekwaMutare, Chimanimani, Chipinge, Gutu, kumasvingo, kugweru nekubulawayo.
Mari yekubatsira vanhu ava iri kuwanikwa here Reverend Chatikobo?
Pari zvino hatisati tava nemari asi tiri kutarisira kuti kana mari pose yedu tamapiwa nehurumende tinenge tave nehwaro hwokuti gone kutsvaka nawo, nokuti vanhu vanenge vava kuzivawo nyika yese yakuziva pasi rese vakuziva kuti kwava kudiwa chikafu kuZimbabwe. Saka tinoimba kuti kana maripoti ezimvha kachinge abuda tichagona kuve tichitsvaka mari dzokutibatsirane namacommunities edu.
Muri kutarisira kuti munge muchipa rubatsiro rwakadii?
Gore rino tinotarisira kuti nokunzwa kwatinoita nemapartners edu vanowanzotibatsira vanenge vanoda kutipa iri mari. Takamboipa gore rapera kuLupane, takamboita futi kuChipinge, akasiko kutanga kubatsira macommunities edu nemari. Saka vanenge vanoda kuti tiite program iyo yokubatsira namacommunities tichivapa mari kuti vagone kuzvitsvakira chikafu kana kuti vagone kutsvaka zvinenge zvavanenge vachida mukati memhuri dzavo.
Mukuru wesangano rinobatsira nechikafu reChristian Care Reverend Stanlas Chatikobo vari paRunare muHarare.
Muchikamu chedu cheutano, sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti vana mukoti vemuguta reHarare vari kuenderera mberi nekuramwa basa rekushanda usiku kana kuti night duty senzira yekuratidza kusafara kwavo nemari yemihoro yavari kutambiriswa. sachigaro wesangano iri vanomirira Harare province vaino Kidongo vanoti vari mubishire kuziya nesangano reHealth Services Board kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei kuitira kuti vanamukoti vadzokere pamabasa. Vanamukoti muHarare vakatanga kurangwa mabasa svondo rapera. Marvelous Muhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro navadongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Vanamukoti varina kaunzirisa kuti nyika yedu aina kumira zvakanaka, mari chaichai iri kunetsa. Saka vari kuti at least tingawanawo $10 pazuva inozova inoita $70 after 7 days. Vanonge vashanda usiku zvichienda mberi. Vakanga vechiita zvavo iri $160 after 7 days working during the night. Asi nekunzwisisa kuti hurumende yakaongerwa vakasvika pa$70 kuti vangapiwa $70 vanogona kushanda zvavo pausiku pacho ipapo. Nekuti mukatarisa $3 iri kubhadharwa, if you calculate that one mungaitranslator into per day kuti vanonge vachipuwa mari something chinotonyadzisa. Mozoenda kucalculata kuti per hour something chinotonyadzisa, considering kuti working during the night is very difficult. Those are antisocial working hours zvinofanira kunga zvichitobhadharwa mari yakasiyana nekushanda during the day.
Asika vadongo vamwe vanoti vanamukoti hazviite here kuti vambodzokera pabasa kuitira kuti pasawanikwe kurasika kweupenyu pavanenge vasipo apa mausiku vachizeya zvavo nehurumende.
Nguva yanyanya kurebesa ndingakuudza nyaya yemagiredhiti yakatangira muna 2010 up to today yafaseyes vachingotaurwa navo vasina pundutso kusvika nhasi. Mukaona mukoti neethics dzake nekuziva kwaanoita nekuti munhu anoda kuti murwere arapwe aende kuumba, mukaona akuti ini iri basa iri rehusiku ndombosiya, zvinoreva kuti pane kutsama nokugunununa kukuru. Vabvira kare vachitaurirana nevanhu ava zvichitaridza kunge vanhu ava havasi kuda kunzwisisa chitemo chamukoti.
Avanga vari sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association Harare chapter vaino Kidongo vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tabatawo gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa kuti tinzwewo pamire hurumende panyaya iyi.
Zviri kutotikatyamadza, zvinotirwadza zvikuru kuti vana mukoti vakanyatsotrena vachiuya kwatiri tundodawo basa iri. Vorangwa basa usiku kuti vanhu varware vashaye vamwe vatiwana tumetege, asi ivo vari kutaura nehurumende kuti zvinhu zvavari kugunununa nazvo zvigadziriswe. Saka tiri kuti ngavadzokere kubasa vachiramba vachitaura neHealth Services Board, varege kusafisa vanhu ngoti. Ende zviri kuitika ndezvekuti mahospitari acho, Harare Hospital, Chitungwiza Hospital neChinoyi, ndokunobva vakuru vakuru vezina vacho, ndokunobva maleaders vezina ikoko nzvimbo nhatu idzodzo. Kumwe kwese munyika hapana zviri kuitika, ikoko nhatu ikoko ndokunobva maleaders acho. Zvinhu zvasinganakidzeba izvozvo.
Imi sehurumende, pane zvamuri kuita here kuti dambudziko iri rigadzirike? Nekuti tinoona kuti ivo vanamukoti vari kuti vakaedza kubvira 2010 kuti vataurirane nehurumende, asi hapana zviri kuitika panyaya dzemari yenaitiyuti.
Aiwa, zvaitika. Vakatotaurirana kudhara, vakabvumirana zvimwe zvinhu zvakatowanda iwo mazuva apfuura. Zvezvimwe zvavo zvisati zvanyatsobuda zvakabvumirana. Saka ndiri kutoona kuti vanhu vaindo vari kutoita zvakanaka progress. Ivo vaakuita sika dzekuramwa mabasa iwo mahospitari matatu iyaya kuramwa usiku chete.
Kurudziro yenyu ndeyei?
Ngavadzokere kubasa varambe vachitaura nehurumende kuitira kuti vanhu vedu, varwere vedu, varege kufa mumahospitari umu. Zvinhu zviri kutogadzirwa, ivo akuda kuti varambe vachiramwa basa mumahospitari matatu iyaya munyika yese. Ndandoko vanobva ivo, zvinhu zvaka zvisina kunaka izvozvo. Ngavadzokere kubasa.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8:30 p.m. tiri kutarisa zuva reWorld Press Freedom, takatarisa mashandiro evatori venhau munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo. Vanotevera mutambo wenhabvu vanoti chikwata chenhabvu cheDynamos chinoita sechakarohwa nezveusiku nezuro apo chakadamburwa 3-0 neChicken Inn. Mutoro wedu nao dzemitambo, Michael Kariati, anotipanya yanu tevera.
Dynamos yakadamburwa zvinonyadzisa nechicken in Murufaro Stadium nezuro. Izo zvasiya dimba riyadzikira zvekare palog yekasolaga Premier Soccer League. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Edward Tirambadare nechimwe chete kubva kuna Michael Katsairo zvakapa magamecocks mapoints matatu. Chicken in ichibva yaenda pamusoro pekasolaga Premier Soccer League iri pamusoro petriangle iyo yakaputsirawo pasi Harare City 3-1. Izvi zvasiya Dynamos iri pachinhano chetatu mushure mekutamba mitambo minomwe. Aka ndike kutanga Dynamos chikundwa gore rino mumitambo yekasolaga Premier Soccer League. Asi chikwata chakarura mumitambo yekasolaga Premier Soccer League iyi chikwata cheHomine, icho chakadambura dambura wawa Prison 6-0 zvibodzwa zvina zvichibva kumutambi mumwe chete Timothy January. January ari kufara zvikuru nematambiro aakaita achiti ari kutarisira kuti izvi zvirambe zvakadai. Pamusoro pezvo ari kutarisira kuti Homine icharamba ichikunda kuti itore mukombe weleague. Pari zvino Homine iri pachinhano chechina pasi peDynamos. Kwakavewo zvekare nekupemberera mumusha weCapes United apo chikwata ichi chakanorova Highlanders 1-0. Vatambi vechikwata ichi vaive vararamba kuenda kunotamba mutambo uyu kusvikira vatambidzwa mari dzavo dzemuhoro. Mumwe muteveri wechikwata ichi vaSilas Chikwana vanoti nyaya dzemari idzi ngadzigadziriswe nechimbi chimbi.
The coach have formed a very good side. Zvekuti timika wana a very good sponsor who end up tiri pamusoro chaipo.
Chikwata cheCapes United chave pachinhano chechishanu nemapoints 10-1 chete pasi peHomine iyo ine mapoints 10-2. Mimwe mitambo yakapera seizvi: FC Platinum 3, Cholocho Pirates 0, Buffaloes 2, Chapungu 2, ZPC Kariba 1, Flame Lily 1, Wange 2, Dongo Sawmills 2. Mumutambo wanga uchingotaurwa nezvawo wewelterweight wemutambo wetsiva, Floyd Mayweather akatora mabhande eWorld Boxing Council, World Boxing Organization pamwe neWorld Boxing Association mushure mekukunda Nani Pacquiao wekuPhilippines nemapoints pakasvika mutambo uyu muround yekupedzisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hamanisha Mwari kuti dzitifarire paFacebook.
Like us on Facebook. Tinoda kuti tive nevatsigiri vanodarika 1 million paFacebook yedu yeVOA Shona. Nekudaro udzai hama neshamwari kuti vatifarire paFacebook yedu.
Tsamba yekutanga inotiyo inobva kuna mukoma David Gwazi vanyora paFacebook vachiti makadi ijongana blessing, ini ndinofara zvangu. Tinokutendai nebasa ramunoita rekuti panhau dzechokwadi ndimhoreserewo mudiwa wangu Rudo Mupome nevana vangu. Ndatenda zvangu. Tinotenda mukoma David Mugwazi nekutifarira paFacebook. Tinoti udzai hama neshamwari kuti dzisangane nesu paFacebook yedu yeVOA Shona. Chirongwa ndechenyu imi vateereri.
Mumwe mutsigiri weStudio 7 mukoma Blessing Jack vanyorawo paFacebook vachiti jongana blessing munogona basa. Tinofadzwa nenhau dzenyu. Zvakaoma hazvo kuti zvinhu zvaramba zviri manyama emere nerongo munyika yechipikirwa. Rambai muchitipa nhau dzisina kwadzakarerekera kusvika zvazonaka nerimwe zuva. Farisai muri yose yeStudio 7. Aiwa, tinotenda mukoma Blessing Jack, muri yose yeStudio 7 iri kuzvinzwira.
Imwe inoti muri sei sei Blena Jonga basa muri kuita zvekuzvambura chaizvo. Ndikwazisirewo mudzimai wangu mai Tatenda Madochi pamwe nevana vangu vanoti talent. Anyway, Tatenda tinotenda. Ndini Hepson Madochi ku South Africa.
Aiwa vateereri, semazuva ose nguva ndoyaita shanje, asi tinokurudzira kuti murambe muchinyora kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vakuru vekambani yeTelecel International vopinda munyika mangwana kuzotaurirana nehurumende zvichitevera kukanzurwa kwerezinesi rekambani iyi munyika.
Mhuri yekwadzamara yoshushikana nemashoko ari kuburitswa padandemutande pamusoro pavaitaidza mara avasiri kuzivikanwa kuti varipi.
Chikwata cheDynamos chinorohwa 3-0 nechikwata cheChicken Inn mumutambo wePremier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mine suzvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, nichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.